makutambi ndozviita handisinge kuti zvinonyanya kubatsira asi nditi zvikonzero toto zviziya kare wai zvinhu zviri kukwirira makwirira azviri kuita asi nichakakatongokosha ndechekuti hurumende iparure yatinoti pachirungu social dialogue dialogue inoinvolva iyo hurumende inoinvolva mamwe mapato wemabhizimusi inoinvolva vashandi vashandirwi inoinvolva mamwe mastakeholders ese national dialogue towirirana kuti what do we need to do to address nyaya dzeconfidence to address nyaya dzekukwira kuita zvinhu to address maproblems atiri kusangana nawo in a unified and holistic and comprehensive manner inclusive manner. I think nyaya iri naidiwa nyaya yeinclusivity hurumende yezanupf iri yega igona kupedza matambudziko emuzimbabwe inotoda kunge ichishanda zvakanyanya nemamwe mapoka nezvimwe zvikwata kana bhaibheri rakataura rakati a house that is divided against itself cannot stand. Saka pari kudiwa iunit of purpose pakati pehurumende pakati pelabour pakati pemabusiness people pakati pemamwe mapato kuti tikwanise kunge tichiuya necommon vision yekuimbaradza upfumi hwedu.
Matiini zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvinozivikanwa zvinhu chaizvo
zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire chekutange kuiswa nyaya yeconfidence mufomal system makaona mari zhinji irikusekuleta muinformal saka tiriazvipari kuitika shortage mufomal market mumafomal banking system zvireva kuti mabhizimusi vanenge vachida kutenga zvinhu kunze kwenyika vari kuenda kumablack market maparalel market kuti vange vachiwana mari mari iyo vari kuiwana nemapremium ari pamusoro zvozoitawo zvakare kuti cost of production ikwire uye maretail prices anga achikwira bcause imwe nyaya iri kuitikawo inyaya yekuti hurumende domestic indebtedness chikwereti chehurumende domestic debt yehurumende iri kukwirawo zvakare zviri kuita crowd out private sector zviri kuita crowd out mamwe maeconomic agency of course nenyaya iyowo zvakare yeindiscipline iri kukonzeresawo zvakare kuti vamwe vanhu vange vachingokwidza mitengo zvinenge zvisiri justified but nyaya hombe inyaya yeconfidence. There is a serious lack of confidence mueconomy iri kuita kuti mari isange ichiflowa mumafomal system edu poitika shortage yemari iri kuzocreata mapremium atiri kuona mapremium iyaya ndo ari kuzodriva mitengo yezvinhu kukwira kwemitengo yezvinhu saka kukwira kwemitengo yezvinhu kunonyanya kukonzereswa nemapremium current premium ari muparalel market uye zvakare nemaspeculative activity nebehavior mamwe mabusiness people dainyaya yeindiscipline neconfidence
vamwe vari kuti hurumende inogona kugumisira yodzora nyaya iyayi yekuti inenge ichiudza vanhu kuti vatengese zvinhu nemari yakadini kana kuti maprice controls zvingashanda here
izvo hazvishandi takatozoona zvichitoitika pamitengo yechingwa nguva ichangopfuura izi vanogadzira chingwa nguva vati taakuchikwidza ne10 cents hurumende yakati no hamugononge muchikwidza chingwa nekuti sebasic commodity but taakuona kuti zvaakutoafektawo zvakare even quality yechingwa chatiri kuona kumumarket saka nyaya yemaprice control haishandi makatarisa pasi rese hakuna kwazvakamboshanda zvekuti munokontrola mapraisi makakontrola mapraisi mauraya madisa incentive yekuti vanhu vange vachiita business saka pakashayikwa economic incentive yekuti vanhu vaite business vanhu havaproduci vavakaproducea kwanoitika mashortages saka iyo hazvishanda hakuna kwazvinoshanda and handione hurumende vachidzokorodza zvakare nekuti ndofunga kuti vakatodzidza chidzidzo munguva yapfuura yakunana 2007 kana 2008.